Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Friday, November the 30th, 2018. I'm Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight, we're talking about the deepening fuel shortages and the enduring economic collapse as we enter into the festive season. So join us.
Let's get the conversation going on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And don't forget, we are also live streaming right now. So go to our Facebook platforms. We are at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and VOA Shona. You can join in the conversation right now. And we're also live streaming on our website, www.voashona, www.voandebele, as well as voazimbabwe.com. So join in the conversation.
Crippling fuel shortages have resurfaced across the country, where long and widening queues have become a common fixture at pumping stations as motorists and travelers brace for an increase in the price of both petrol and diesel tomorrow. The increase was announced by Finance Minister Mthuli Ncube during his budget presentation in Harare a few days ago.
And economic commentators are warning that the shortages and increases in gasoline prices will have a crippling effect on the economy already crippled by liquidity problems, joblessness, and lack of foreign direct investment. And the main question we are asking tonight is, what does this mean for your festive season plans? So please join in the conversation, Tunga.
Yebo, mavela sili chona njani Zulu Gandaba Zimbabwe omuhle ukutibana kuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje kungolwesi ihlanu sikhuluma ke ngodaba oluhluphayo elizweni, udaba lokusilela kwamafutha ezimota, ipetulo le diesel kuyasilela elizweni. Sikhuluma nje kugcwele indwendwe emagalajini eHarare koBulawayo, ngisho lakwamanye amadolobho. Lokhu kusiza ngesikhathi intengo yamafutha ezimota ikhangelelwe ukukhwela kusasa mhlaka 1 ngompalakazi, ngokutsho kukamphathi intambo wezemali uMthuli Ncube. Azakhwela ke amafutha ngemali ephakathi kwe-6 cents le-7 cents, kusiya ngokuthi yiphethulo kumbe yidizili. Incwethi kwezenotho ziyakhalakhala zithi lokhu kuzabangela ukukhwela kwentengo phose yonke ezitolo, okuza ukuba ludaba oluzanzimela abantu abaningi, njengoba kusiza nje sibhekane lekhefu lekhisimusi. Lalu daba lokusilela kwamafutha ezimota luhlupha abantu abaningi, ngoba njengokutsho kwami sesingena phela kukhisimusi, lapho abantu abaningi abakhangelele ukuhamba endaweni ezitshiyeneyo, emakhaya abanye ngabaya emadolobheni. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje.
Aiwa kune avo vachango bva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ita mbobva ku Let's Talk ngatikurukurei tiri pano pa Live Talk nasi. Nasi tiri kutarisa nyaya yekushaikwa kwemafuta, tichitarisa kuti veruzhinji pari zvino vakatarisana nezororo rekisimusi, saka tiri kutarisa kuti zvichafamba sei, uyezve tiri kunzwa kuti mangwana panogona kuita ipo kukwira kwemutengo wemafuta. Asi tisatenderera mberi Ntunga, tombotora mnyarikani wedu wokutanga tine gurukota vajora mugumbo varipa nhare pari zvino, hatisi kuda kuti nhare dzavo dzizowanikwa idzo dzichidonha, saka regai tivatore titaure navo tinzwe kuti vari kuti chii. Munoziva zvekuita muchingopinda, ibvai mati panhamba dzenyu kuti tikufonerei, uye modzvanya pakanzi share tione takawanda. Hello, honorable minister.
Hello, makadi.
Tiripo, makadi yenyu.
Ndinosimba.
Ehe, mungatitsananguro here panyaya yemafuta munyika, zvakamira sei pari zvino?
Ndinotenda nhau yamafuta munyika muno yaisvika pakuti yanetsa nepaviri, zvikurusa kune zvitinoshandisa dzimotikari. Chokutanga regerai ndisanangure ndichiti ini. Bazi randakatunga mirira ini kaunti randotunga mirira Ministry of Energy and Power Development. Chinangwa charo chamunoti mandate tikaunti basa rayo ndero kutsvaga mafuta kuti auye munyika. Kana auya munyika agotengwa nemari yapanze. Saka zvatiri kuita isu zvekuti tiri kutaura namakambani epanze kwemunyika yeZimbabwe kunogadzirwa mafuta kana kuti kunocherwa mafuta. Vounza mafuta avo muno munyika yeZimbabwe. Tomapompa nepaipi yatinoti pipeline inobva kubhaira ichiuya muHarare kunonzi kumabhuku nokumasasa. Kuna matengi makuru ikoko anogara fuel dzedu ineti petrol nediesel pamwechete namafuta ayo anoshandiswa nendege. Mafuta iwayo kuya kwanenge aita munyika anenge achitotorwa fanika mafuta ari kunyika yainocherwa kana kuti kwaanobva kwaanoitwa mine. Saka zvinenge zvavapo ndezvekuti nenyaya yokuti industry yedu kana kuti economy yenyika yedu haina kunge ichifamba zvakanaka, Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo ino yakazoita chinhano chokuti yobatsira kuti zvirege kunetsa makambani namakambani anenge achitsvenga mafuta ava munyika kuti vatsvage ivo yatinoti forex kana kuti mari yepanze, nokuti industry yedu haisi kumira zvakanaka. Saka ivo ndo vanobva vatenga mafuta, petrol nediesel neyatinoshandisa padzindege vobva vapa kumakambani. Tina makambani ari muno munyika anonzi vana Total, vana Puma, vana Engine akawanda, JP chichi akasiyana siyana akawanda, petrol trade mazhinji. Iwayo makambani nokuwanda kwama service station avanopa fuel. Nokuti kambani imwe neimwe inenge yava nama service station ainopa fuel. Tine about 615 service stations munyika muno meZimbabwe. Saka kana Puma ina makambani akawanda ainopa, Total ina makambani ainopa, Engine ainopa, zuva inopa akawanda wanda. Vanopiwa neyatingati neratio yokuona kuti unopa makambani akawanda zvakadai wopiwa mari yakati kuti utenge mafuta okuisa kuma service station iwayo aone wakamirira. Saka makambani aya haazotsvaga imwe mari ane yokutenga, anobva angotsvandisa mari yavanopiwa neReserve Bank of Zimbabwe. Iyo vanenge vachitengesa mafuta avo iwaya nemari yamabhondi yatinoshandisa, asi RBZ yozotenga nemaUS dollars kwainenge ichitenga ichigovera makambani iwaya. Saka ini saminister of energy and power development ndinotaura kuti mafuta atakataura namakambani anounza mafuta anonzi vana IPG inonzi Independent Petroleum Group nainonzi vana Trafigura ayikunana Singapore namamwe akawanda wanda vana Glenco ndiwo anotora mafuta kubva nana Vitol, ndiwo anotora mafuta kubva uko kuma Arab kwaanogadzirwa ouya muno munyika. Saka kumabvuku mafuta iwayo aripo. Saka chatiri kushaya isu savanhu vomuZimbabwe iforex mari yepanze yakakwana kuti tichitora mafuta iwayo anenge ari kumatenga ari kumabvuku nemasasa. Ndo mamiriro akaita zvino. Zvino iko zvino chimwe chanetsa ndechekuti pakashedzerwa kuti iko tava kuzowedzera mamwe masensi akati kuti pamatengero atoita mafuta. Saka nokudaro zuva iroro rinopera mangwana zvokutaura kwamamboita imwe pabackground tokuyenyu. Saka vakawanda vanenge vofunga kuti dai vachitera mafuta iwayo pazuva ranhasi mangwana kusati kwasvika. Zvandingangotaurira pande zvokuti dai vakaona maprize andinotaura hapana change yakakura kune vanhu vokutenga mafuta atinoti the consumer at the end of the line. Nokuti vanga vachitenga mafuta avo iti $1.40, $1.41 kana kubvira mangwana pavanotenga petrol inenge iri pa$1.40, diesel inenge iri pa$1.35. Saka hapana mutsauko mukuru, asi sekuti panenge panzi pachava nechenji vanhu vakawanda vanobva vatora Vada kurara vatora mafuta baba nao.
Chimbomira yenyu minister gaiti pindire ipapo kuti asika vamwe vari kutotaura kuti pari zvino vari kutoti vasvike ipapo vobva vangoudzwa kuti hapana mafuta zvachose. Haisi nyaya yekuti mutengo uchakwira mangwana. Uri kuita kuti vanhu vawanikwe vachimira. Ndiri
kuda kukutaurirai kuti pazvakatangisa kutaura vanhu vakawanda vakabva vachimhanya kunotora mafuta saka kwaari kudirwa anongonotirwa achiwana akagarirwa achitorwa. Saka achakwanisi kuva neyaunga tibhafa pasi. Station imwe neimwe ukaona iko zvino motikari dzakazara pama service station dzakazara pama service station nekuti ma service station apiwa petrol vanayo vapiwa diesel vanaro kana panga pasina diesel ne petrol dai iko zvino motikari dziri pama service station ukatenderera muHarare kana kupi motikari dziri pama service station nekuti vari kuda kuzadza matank zvatanga tagara tisingaiti nguva yese
aha
ndozva munofanira kuti munyatsoongorora ipapa saka munhu wese munomu wava kuda kuzadza matengi rake kuti rigwari rakazara saka paita dambudziko ende chechipiri mamwe makambani ari dzimwe motikari dzinobva panze kumabhodha edu uku dzava kuuya dzichitora petro yedu dzine diesel dzichibuda nazo panze nokuti petro yedu nediesel yedu zvakachipa kana mukada kukompeya nepanze kuti vanotenga sei nokuti yedu tingati inosubsidiziwa kuchanisa vara rechirungu nehurumende saka yaka iri pasi pamutengo wayo
saka ndo
zvimwe zvatiri kuongorora izvo mufanira kuona izvozvo.
Thank you the honorable Gumbo and please do stay on the line. This is a live talk and tonight we are talking crippling fuel shortages that are being experienced across the country, Bedbridge, Harare, Bulawayo, everywhere, pretty much every town and city in Zimbabwe. And tonight we are having as our guest, Energy Minister Joram Gumbo Osanda Kuluma, we are Kuluma ke ukubana utubo oluhluphayo kakhulu ikusilela kwemali yakwamanye amazwe i-US dollar eyokuthi abathenga amafutha phandle bayisebenziseke ukuletha lawo mafutha. Lokhu kusiza ngesikhathi lapho intengo yamafutha ekhangelelwe khona ukukhwela kusasa. Ngisiye kungcwethi kweze noto umnumzana Masimba Kuchera. Ngiyakwamukela uhlelo Kuchera.
Ninjani baba Nkomo, makorokoto mazilasi wakadii hako.
Aiwa, tiriwadi.
Tiriwadi,
thank you so much.
Siyabonga Kuchera. Kona ngapo Harare sibonile imifanekiso ama video imipikitsha emadolobheni kuyanyakazela ilizwe lonke emagalajini ifuel iyashota ipetulo le diesel akutholakali. Ungathini ngokwenzakalayo lokhu Kuchera?
Ngikhuluma ngishizele ona egedini ngikhuluma sizele ulezi mota indwendwe yangkhona idlula lasegedini lapho engihlala khona. So sithi ukuthi udubo lolu olwefuel lukhona sibili njalo luhlupha abantu abaningi. Abantu abaningi sebehlala isikhathi eside undwendwe lezi ezifuel bezama ukuthi badinge amafutha. Amafutha ayasilela. Kodwa ngilalele ubaba uGumbo, u-honorable Gumbo, uminister. Mbona njengami engxenye okusihluphayo lapha eZimbabwe indlela esiletha ngayo imbiko enjengale eyothi ifuyo izakhwela ngoba mbona ezikhathini eziningi kubanga ipanic nxa ngingasenzi ibiza abantu ubanga ipanic. Uzakhumbula mhla ka-1 October uminister ebuyisi 2% tax le monetary policy kwaba futhi le panic last week kwaba le panic. Bona njengani engxenye asiyithintsheni indlela esicommunicator ngayo indaba lezi ezokuthi ifuel izakhwela and so on ukuthi singabi le panic ngoba uminister nxa ngimlalele is explaining to us ukuthi indwendwe ezikhona khathesi zivangwa yipanic It's because I want to the panic clearing as what if you is a quailer and so on and so forth. And also there's also this idea of they also want to maximize in this confusion. So communication as nigga abantu maka. We then have a run on service station. This is the second time in 2 months, and I think it now becomes something that we need to look at seriously.
Please do stay on the line, Mr. Aguchera. Coming back to you, Minister Gumbo. The main question that most Zimbabweans want answered as soon as yesterday is, when will the situation improve?
Okay, thank you very much. But first of all, let me thank Mr. Kuchera for a very, very, very clear message and an excellent explanation and understanding of our situation. I totally agree with him, and I can't say more about the way he understands and he has said his story. Let me put it this way. Our daily consumption of diesel is 4.1 million liters. Our daily consumption of petrol is 3.8 million liters. And those liters I'm talking about are being picked on daily basis from Mabuku and Masasa. And therefore, that should be enough to make wet the whole nation. But what is happening is that fuel, you can't find it anywhere. I don't know where it is going myself. I'm getting confused. Because, you know, before September, we were only using 2.5 million liters per day of diesel and 1.5 million liters of petrol per day. But as from October, after the situation that has been explained by Mr. Kuchera, the consumption rose to the new figures that I have given you. But still, with that fuel being picked by all the companies that pick fuel from Mabuka and Masasa, the country is dry. It goes dry. So but now your question was about the future. I am coming into the country today because I had gone out to Maputo to go and negotiate to make sure that they do the pumping on daily basis, so that we can have enough fuel for our holiday and our farming season. I am leaving the country on Sunday to go to Kuwait, to go and negotiate another facility to make sure that we've got enough fuel. In the country, as I'm speaking to you, and as I have already said again, at the depots in Mabuku and Masasa, please understand me, there is enough stocks for our, you know, for our consumption. But what is lacking, which the Minister of Finance and the Reserve Bank Governor are working on, is to make sure that there is enough forex allocated to our companies in order for them to buy the fuel from Mabuka and Masasa, which is in the country, which has been brought into the country by the traders who are the international companies that trade in oil. And therefore, we have negotiated that they bring the fuel into the country, and is in the country. So from my side, I have done my job. I have done my duty. The fuel is in the country, and I continue to source it to the country. But what is lacking at the moment is forex.
To buy it.
And also not to panic, because there is no reason to panic. There is enough stocks in the country, but what is not there is the forex element of it.
Thank you, the Honorable Gumbo. Liyamuzwa yakhuluma lapho baba Gumbo, uminister okhangelane lokutholakala kwamafutha ezimota. Uthi sikhuluma nje uvela kwele Mozambique, lapho abe bacela khona ukuthi baqhubeke besithengisela amafutha. Imali, imbadalo, iforex, uthi sizalungisa ngesonto, uti uzabuya ke kwele Kuwait ukuya khulumisana labo njalo ngodaba lomafutha lolu. And he gave us some interesting statistics there about our daily consumption. Ngelanga idizile sisebenzisayo ngokutsho kukaba bugumbo yi 4.1 million liters. Edizile kuzothi ipetrol yi 3.8 million liters. Ngokutsho kwakhe amafutha wonke lawo ayaphuma kuma depots ngelanga kodwa ukuthi ayaphi njengoba esilela ke elizweni uthi la kakwazi silabalaleli nebathereri
rekaiti mboenda kune vathereri vedu. Hello, mofu makadiko
ndiko ndimakadiko
ai wati nokutendai kuti mambo mira makamirira kuti mupinde muchirongwa taura yenyu tipe muri kupi mofu
ndimbago mugara bani
taura itinzi asindandiri kukumbirawo mhofu kuti mudzime radio yenyu nokuti tiri kunzwa maungira mozo ndozoti vagumbo vadzoke mutaure navo tinzwe. Ehe, taura itinzwe, bvunza yenyu.
Ndinoda kuda kuonesana navagumbo avo kuti munyika zvamunoda munoda kuti vanhu vange vachitaura zvinhu zvinooneka kuvanhu. Vanga vachitaura nenhaya yokuti fuel stock munyika irimo. Asi pekutanga pavatanga kutaura chaiko vati fuel irimo pamabvuka masasa. Asi iye vanga vachitaura kuti ichi kana ichinge yasvika pamasasa vasati vaibhadhara haisati yayaroka. Saka kana isiri yavo huswa hunyati huri mudumbu huri pamuromo ka ndiyo fuel iri kumabhuku iyi hatisati taane chinzva tinenge tinacho mumwe.
Regai tibva tavadeedza vagumbo vauye. Minister, honorable minister, muri kunzwa zviri kutaurwa nemuteereri ari kubvunza iye mubvunzo waanaye haminoti mungamupindura here.
Zvakanaka, ndinovanzwisisa. Ndozvandatoya kubvona kuvatsanangurira kuti vazive kuti mabasa ehurumende tinoita akasiyana. Vandinzwisise ipapo. Ndati basa rangu ini saminista weenergy nderekutaura navanogadzira mafuta kuhodha mafuta kwaanobva kuti avuye munyika. Hatihodhi nemari nokuti mari hatina. Tinotaura navo kuti veyai muzotitengesera ari padhuze nesu. Saka iroro basa ndakaita mafuta ava munyika. Vaya vanoita bhizinesi rokutengesa mafuta vaakufanira kuchitenga mafuta iwayo. Zvino havakwanisi kumatenga nemari yatinoshandisa isu yamazimbabwe bond note. Vanogona kumashandisa neinonzi letter of credit kutaura mari inenge ichishandisa iri yamaus dollars. Iroro hasati richiro basa rangu. Ini basa rangu ndatotsvaga mafuta ava muchitoro ndahodha zvinhu zvava maokei. Chasara tezokuti ini baba chindai munotenga imomo. Saka rangu rinobva rapera. Saka vakandinzwisa ipapo vanenge vanyatsonzwa kuti basa rangu rakamira sei. Saka zvandataura ndezvokuti ivo vanotomboziva kuchitaugwa navamangunja kuti iko ini ndinopa mari yakawanda zvakadari pasvondo yokutenga mafuta. Iyoyo mari yavari kupa namakuriro aiita kushandisa mafigures edu epetrol andabva kukutaurai kuti kuna naseptemba taishandisa akadii ndinodawo kushandisa akadii. Iyoyo mari yavaitenga nayo pari zvino haichakwanisi kutenga huwandu hwamafuta ayaitenga kare achitikwanira. Saka zvava kuda kuti vatiwedzera mari. Ndo yandati mari iyoyo havana. Saka pangu papera baba vangu vokumuzarabani ngavapanzise ipapo. Ini ndakatohodha mafuta kuna ndakakumbira vanotengesa mafuta vaya muzomutengesera muri munyika medu. Ndinonzwisisa shona chaizvo ndiri mushona ndinotaura futi nendevede. Ndinonzwisisa kuti iko uswa huripo huri mumuromo inofana hawo ndinozvinzwisisa zvavari kutaura izvozvo. But ini ndakatotora rangu basa rakafamba rasara nderokuwana mari yeforex. Iyoyo mari yeforex inongowanikwa kana nyika yedu ichigona kuita yatinoti production yokutengesa zvinhu panze kwenyika kuti tigowana mari yakawanda yokupinda muno. Saka mari yatiri kuwana kazhinji kacho isisi ndiyo inoshanda pagoridhe. Saka takati vanotengesa magoridhe tinovakudza zvikuru navanoti mafodya navanoita zvekotoni. nokuti ivavo ndiyo mashoma yatinowana ndiyo yatinotenga nayo. Saka kuuya kwaino yapashoma napashoma zvatinotenga nemari yepanze zvakawandisa. Kana munhu ari muZimbabwe akanzisa ipapo anobva anzisa dambudziko romunyika yake.
Ameno mofu kuti magutsikana here kuti tupane vazhinji vada kutaura naminista tivapewo mukana.
Pane ndazvinoda kushamisika zvigare kana iwe gungo yakutaura kuti handisi kuziva kuti fuel yacho iri kuiswa kupi. Zvazvinongoreva nekuti there is a fuel shortage munyika. Kana vasati vabhadhara zvinongoreva kuti fuel munyika hamuna. Saka kana vasati vabhadhara zvakureva kuti fuel inofanira kunge ichiwanika munyika.
Aiwa, okay, tinokutendai mhofu, muve nezuva rakanaka, regai timbotora mumwe zvemuteereri. Pana mukoma Gabriel muripo here panhare? Hello? Hello? Ehe, mukoma Gabriel, taurai tinzwe. Muri kupi?
Ndiri kufanana kuSouth Africa.
Ehe, taurai tinzwe. Moti ga, nekuti pane vazhinji vada kutaura naminista.
Ya inini chinhu chandaida kukumbira ngaudzai mukuru uyu vadzura mukumbo kuti sei kukwidza kwefuel kuchinge zvinhu zvinoshamisira pasi rese nekuti munyika dzese dzatinotaa kugara nekufamba nekupinda madhiri vanotoita chirongwa chocho chokuziita makastomas dzavo. Yuvati chakwira nechikonzero chokuti yuvakwira pasi kuitenga ichizoita kunge zvipi muZimbabwe ndoanyika chete iri kushandisa fuel iri kudai kupembedzwa nezvayo. Ena chimwe chinhu chechipiri chandiri kudaira kuti minista vedu vatibatsire nacho impakti pake imwe chete vati vaministers edu nouwandu hwavo nekuwanda kwavakaita vaaidzidzira kutanga chokwadi kumhuri yezimbabwe nekuti zvava kuita kunge zvivi zviri kubvurudzirana kuti ava vana chingwa chichakwira icho chingwa chacho chagara chichino munyika. Saka ndioni kuti zvinotibatsira chii kuti vatifiwo iri kukwira iyo isimo munyika nokumbira kuti vandipindiro ipapo.
Aiwa, pakanaka hanzvadzi. Vagumbo, manzwa yakandwa mudariro iyo namukoma Gabriel vari kuSouth Africa, asi nhare dzava hadzichanzwika, saka pinduro yenyu toenderera mberi nechirongwa.
Mungatondibatsira nokuti inda ndisinganzwi zvavari kutaura.
I think vanga vari kuti ivo vari kuda kuti imi semakurukota mutaure chokwadi, uyezve kana pachizonge pachinzi pari kukwidzwa mitengo munofanira kunyatsotaura kuti mitengo iyi iri kukwidzwa nenyaya yei nemhaka yei sezvinoitwa kune dzimwe nyika.
Okay, ndinofunga kuti vanokwidza mutengo semakurukota ndakati ndakamirira vamwe vangu vanotaura. Ndosaka vamutulini vevakataura pachine nguva kuti kuzosvika musi wa1 December tichawedzera pamari yamafuta. Nyaya iri kuti handeyekuti paakawedzerwa mafuta inonzi international price kana vachiteerera kwese kwavanenge vari akakwidzwa. Saka akwidzwa azinenge taura kuti nyika kana vari kuSouth Africa vakati muona achikwira vakaona achidzika ende vanofanira kutoti vazive kana kuti kuno musha kwatiri tatombomakwidza akanga ava kutengeswa petrol yanga ava kutengeswa $1.41 $1.42 izvozvi patachitaura nemwe panapa yanga yadzika nokuti mutengo wepanyika international price yanga yadzika wanga yaiva pa $1.35 payawedzerwa apa mbichana apa yaenda pa $1.40 kutaura tinongoramba ichingotendera ari panzvimbo imwe chete ende izvozvo zvinoitikara nguva yese. Pane inonzi FOB yokufamba kwepetrol nedizel kubva kunyika kwainotangisa ndo zvinokonzera kuti pazuva rimwe nerimwe kuSouth Africa kana kungava kupi kana unotonobvunza inoita seexchange rate inochinja zuva rimwe nerimwe. Nyaya yefuel haigari iri papa yakabatana. Asivo ndinoda kuti vazive kuti nokuda kwemari yedu isi yatinoshandisa Zimbabwe ino ndiyo imwe yedzimwe nyika inotengesa fuel yayo yakachipa. Kana muchikwanisa kuona kuti mari dzinenge dzakamira sei pamamiro adzinenge pakudzitengesa kwatinoita nokuti isisu hatisati tiri vanhu vanokwanisa kugamuchira petrol yacho munyika medu direct tinoiwana ichibva kune imwe nyika. Saka vaya vanotigamuchirira petrol yacho vachizoifambisa sesi tinoitora kubheira yamboshanda navo nokumwe wekumozambique voisa mumatengi tozotora mumatengi iwayo
yofamba yosika kumatenga ari kuma kwa kunonzi kuferuka kwa mtare yomuruka yoenda kumatenga anenge achiuya kumabhuku nemayandataura yaye saka yosika yava kudhura ndinofunga izvozvo munhu wega ega unokwanisa kungoona hazvizofanani nevanhu vanogamuchira petrol yavo padurban vobva vatengesa kwa kunhakwa kumuzululand kana kuti musouth africa isu tiri mukati menyika achabatwa nevanhu vakawanda vedzimwe nyika havangotiitiri basa mahara vanotichaja mari dzavo dzamadhepo avo kuofloda kwavo zvakasiyana siyana saka vakaona ipapo vanobva vaona tine mhaka iyi zvakamira zvakadaro
aiwa mubatsenyu makadaro
thank you the honorable Gumbo. This is Studio 7 in case you just tuned in. And tonight we are talking about escalating fuel shortages as well as price increases of diesel and petrol due to take effect tomorrow. And our guests tonight are Energy Minister Honorable Joram Gumbo as well as Economic Analyst Masimba Kuchera. Mnumzana Kuchera, ya kwela intengo ya mafuta kusasa. Guza kucho nige loku guzulwe Zimbabwe, gumnoto we Zimbabwe ovele unga mangagushi.
Right, nye apendo li loku. Bengtono uti nyeenza ama points ama vili. Owa ukala, mfunu uti nye bongu minister nye ukhasisa kwakhe kodwa ngicela ukuthi uminister abone futhi ukuthi ama-taxis esiwabhadala ufuel yethu yiwo amanye ayenza ukuthi ifuel yethu iqonge lijana untema so engxenye aloba uminister akhangele ukuthi ama-taxis esilawo ufuel for this and that and that and that yiwo awenza ukuthi even sithole ifuel si-landlocked kanje ifuel yethu iyadura ngoba silama-taxis amaningi ku-fuel yethu kumbe ama-taxis angikhona akhuphukile kakhulu aloba uminister engenza ukuthi aqhathise abanye bakhe ukuthi singehlisa lijana ama-taxis esiwabhadala kufiwe esibuyisa elizweni so it is not only about the international price but it is also about the taxes that we also levy on the fuel that come into our country and that has to be factored in. Number two, nxa uminister esithi yena usiletheni ifuel ikhona emavuku ikhona emasasa I think it's also indaba ye-communication engayitho before ukuthi maybe the messaging around indaba ye-fuel ngoba minister may feel under attack so in a way he's trying to defend himself but I don't the government is a collective. The government is a collective. Now, because the government is a collective, we also need to see the government working in unit. So now that, Minister, your job, if you will, even Emasasa is completed, we now need to take that to the next person who will communicate that message to the nation so that people know what is on the ground. Wherever there is a vacuum in information, you will always have this problem. People start generating their own theories. People start generating their own fantasies around what is happening. So maybe my suggestion is that now that we know what is the minister has come from Mozambique, he's coming, he'll go to Kuwait. These are the issues that the nation must know, maybe through the Minister of Information or through the government communication system, so that the minister does not know this alone in his department. The whole nation is also updated, and the whole nation is also aware, because they are the ones who are waiting in queue. Now, compared to Lumbuzo, Oko, Oti, Wuchon, fuel is the primary cost driver for any other product that we have. You know, if you are equivalent, even those abangasens, if you were equivalent, the city fuel is going up. So there is also a trickle down and ripple effect to the rise in fuel price. And that rise, it may be artificial, it may be not the actual rise that is going to happen, but there is also that chanting by businesses in anticipation of a fuel increase. So all these things that we are then suggesting to the minister will help the public to make then a decision. What we know in the alliance.
Because asisoze sibone yini kusenzakala njengalokho esikubone kumavika sanda kwedlula othola khona i2 liters yamafutha okupheka ithengiswa nge $15 kumbe phezulu. Kasi soze sibone yini ama prices ekwela ngendlela bulala bantu njalo uhulumende kukhona yini lengakwenza ngalokho alubana ute kwenzeka.
Okay, ngiyabonga. First and foremost, he is 100% correct. We are overtaxing our people in many respects, in many areas. Ngiyavuma. Then secondly, hello, kona in?
Yebo sikhona baba.
Yes. He is totally right. Ama taxis at maningi kakhulu, and that is really a burden to our people. That is happening across the board. I totally agree with him. I can't argue about what it is right. I'm also an economist, and he's totally correct. So I don't need to add more to what he said. I totally agree with him. The second issue that I would want to say is that we normally make a statement every Tuesday after cabinet meeting to try and alert the people about the fuel situation in the country. So we try as much as we can. It's only that at times people miss listening to that news. But we do it every day, every Tuesday, to update people about the situation in the country and tell them exactly how much fuel you have got in the country, how many days it can last us, and so forth and so on. Then to the second question about the prices, ukuthi akusazo ku affect ama prices ezitolo ku transport la kulezinye izindawo. Yes, okukhona ukuthi khona, and what is there zipo ndezokuthi shokwali kana fueli kanzi yakwira zvinhu zvakawanda zvinokanganisika. Is a very important cost driver. It will affect industry, it will affect transport, it will affect everything. Every business will get affected. But what I want people to understand and they know is that as it is practically, although there is that announcement that tomorrow there is a change in fuel, because the fuel has gone down internationally again, we have the cost at the pump prices is not going to change much. I already have told you on Tuesday when I was making a report in cabinet, I was putting it at that diesel was at 132. But it's going to go at 135 as from tomorrow. And the petrol is going to go at 140. And if you look at the prices for last week, they are still the same prices that I'm talking about. But because internationally the price has gone down, so again, our pump prices have not been badly affected. But knowing our people in the business, they will take advantage of saying, petrol yakanzi yakwira saka ma price vanobhava wedzeredza, which is most unfair. But if they were to go according to the pump price that is going to be effective from tomorrow, you will see that there is no change.
Regai timbotora vateereri mombobata makadaro Honorable Minister Joram Gumbo vatinavo pano, Minister we Energy. Hello caller. Hello caller. Tinamkoma Dekete. Mukoma Nyekete muripo here panhare? Handizi ndofunga nhare dzavo pamwe vanenge regaitende pane vamwezve. Hello.
Ndivashumba.
Vashumba muripo here?
Tiripo, makadiko.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nemi muri kupi vashumba?
Ndiri kubhinga.
Nhasi tatsikwa nebhinga, kwakadii iko bhinga?
Bhinga kuri nani vako?
Ehe. Aiwa muri kunzwa iri mugango, tipei pfungwa dzenyu.
Ya, ini ndinofika kutanga ndotenda kuti vagumbo vari kutaura vakadzikama. Zvinoita kuti tinzwise zvavanotaura. Asi chandiri kuda kundinzwisise ndechekuti ko ivo vagumbo varikuratidza kuti purize yeshuye inogara ichingokwira ichidzika ichingokwira ichidzika ivo havana here dzimwe nzira dzavanogona kuti taine ichikwira ichidzika inobva zvatinokwira nemasenzi havana here dzimwe nzira dzavanogona kudzivirira kuti vanhu vasangoramba vachidivirirwa nokuti apa vamwe vava vari mubhizinesi vanotengesa shuye vavo vanobva vangotora advantage yose kutaura kwavo vongoti kiyo yakwira kudzisa kuya vachadzipainenge yadzisa ivo vanogona kukwidza chete kudzisa vasi kudzisa ivo havana here ine nzira yavanogona kuti vagadzire nayo kuitira kuti vadzivirirewo isu kuri kuno kunze kune vava vari kunekudo mari avanotengesa zvinhu ndomuzi wangu wekutanga muzi wangu wechipiri ndewekuti ishuweyo iyi sezvo ichizivikamwa kuti ndiye inofambisa nyika ko ivo havaigoni here kuti vataure nevo vanopinza shuweyo nokuti vari kuti ivo vakapedza shuweyo vakaiunza iri pedzo namasasa iri kuti asi shuweyo iyaya inokonzeresa kuti haipo nokuti haina kubhadharirwa ko zvinogoo batsirei kuti tiitengese isisingakwanisi kuishandisa havakwanisi here ivo saminista kuti kana yangopinda munyika ichibva yatongoshandiswa nokuti kana iri kumasasa iyo isiko kwainofanira kuwanisa zvangofana nokuti haipo ndomunzo wangu wepisi.
Haiwa, taunzwa mibvunzo yenyu. Regai tipe mukana kuna honorable minister, pinda yenyu mupindure mibvunzo yabva kubhinga uko.
Ndakutenda murambwi namashoko avataura vari kubhinga. Idambudziko remwoyo wangu, ndinobva vokumachonyonyo kwenyika, ndinobva mberengwa kure, ndinowana fuel yatina vanhu varikoko kusa MPs chinetsa zvinorwadza. Asi nyaya iripo ndeyokuti iko nyika rese pasi kwese vashumba pasi rese munditeeresese whether kuEngland kana kuAmerica kana kupi mutengo wefuel unotochinja zuva nerimwe nerimwe wakafanana nenonzi reti yemari yayo kuti kana mukaona kana vaya vanotengeserana mari vaya apa kunonzi nhasi reti yakamira apa nhasi mari yakamira apa ndozvinoita vofuel yacho inotengesewa nereti yokuti nhasi yakadii kwainogadzirwa kwavanotengesana mabhaweli avo vanomuka vachiti nhasi fuele tinotengesa nemari yakati kana vatotaura izvozvo nokunoku tinenge tichitopima kunoku kuti iri mumatengi yakawanda zvakadii yototengeswa nomutengi uyoyo mukaenda Zambia mukaenda Botswana mukaenda kupi hamuwani ichinzi fuele inotengeswa 8 cents yogara yakangodaro zuva rimwe nerimwe masondo wese kana mwedzi wese inotochinja zuva nerimwe nerimwe saka izvozvo hatigoni kuzviichinja tega kana kuti ndibatsire kuti ndingazvichinja ndega saminista wenyu wokuno kumusha chechipiri chamataura baba vamurambwi ndechokuti icho kana fuel iri munyika zvinogotibatsire kuti tigoti tinayo ndinobvumidzana nemwi asi chinenge chida kuti titi baba ichocho chirongwa chatakaita icho ndechokuti titengere pedo ndiyo inonzi bhondi pachirungu yokunzi iko chinhu chinouya under bhondi whether mukaenda America kana kupi pano unonzi vati motika renyu iri under bhondi kusvikira matanga mabhadhara inenge ichinzi iri kwainenge yakagadzirwa saka ndozvinokonzera kuti izvo kana imwe mazowana mari vashumba munenge mava kutengera padhuze hamuchatangi maodha chinhu chichibva Japan kana kuti chichibva kuDubai kwatinotsvaga petro yacho inenge yatova padhuze kana ichinzi iri mubhondi zvinobvumidzwa kuti sezvamunenge muchiona inonzi International Island kana kuti kana muri pa pane imwe nzvimbo monzimi pana pa inonzi No Man's Land kana muri pakati pezimbabwe nezambia mukamira pakati perwizi munenge muchinzi a nyika yamava yamava neutral ndoza munenge makaita saka kana uchinzi bond yotara kuti zviri neutral chino ichocho chinenge chitorafanika muri kutochioda kunyika kwacho asi advantage yamunenge mava nayo mukubatsirika kwamunenge mava nako imwi ndekuti chino ichocho mava kuchitorera padhuze chiri munyika yenyu mumachinenge chakaiswa muwarehouse ndoi nonzi bond saka ndoza zvinoreva kana tanga tichiita sezvamunotaura vashumba zvinotaura kuti nhasi kana tawana forex yedu ndo patinenge tava kutanga kuhodha feturo kubva kudubai igotora mamwedzi wese ichifamba iri muchikepe kusvika yasvika kubhaira igotora mazuva matatu kupompewa kubva kubhaira kusvika yasvika muHarare zvinobva zvakuremerai saka takagadzira kuti aiwa imwe vanotengesa petroro rukuwo muri kudubai chivuyai muigadzike munyika menyu saatitori tinongoitora kana takubhadharai fanika zvanga zvainenge yakaita iri kunyika kwenyu ndo tsanangudzo yaninge apa hameno kana ndichikwanisa kutsanangura zvinonzikwa
aiwa tinotenda vagumbo mombobata henyu makadaro regai titore mumwe muteereri zvakare tiri kunzwa kuti vanyekete vatatiedza kutaura navo vachiripo panhare hallo
Ya, hallo, ndiri mevhala marvelous, makadi.
Aiwa, tiri wadi, muri kupi, uyezve munoitwani?
Ndinoitwa Samuel Nyekete, ndiri kubhoera kwamurambinda.
Ah, nhasi takatsikwa neane Zimbabwe tafara chose. Taurai tinzwi, muri kunzwa iri mudariro iyi, nyaya yemafuta.
Ah, ndiri kuinzwa zvangu, achibvanga ndafara zvikuru zvekuti minista vanoziva kuti upenyu hwevanhu hwakatsikwa neshiwe. Zvino zvakadaro, ndinofunga kuti challenge hombe yavasiri kutarisa ndeyekuti isu sevanhu tiri muupenyu hwo saizvozvo dambudziko ratinaro nderekuti fiwo iri kuuya munyika neforex isu tozotenga tichishandisa bond ipapo ndopapaine mukana mukuru wekuti vataura nafainezimisa wekuti bhondi iri haingozi iri mumusha dairanga rabva tiwane mari inopindirana nemari iri kuhodhwa nayo nokuti bhizinesi redu hari goni kubhalanza tichihodha nemari totenga nematisha
aiwa tazvinzwa regai tivagumbo muri kunzwa zviri kuchema chema kola wedu uyu varikuvati muri kupi kola
vanoziva
ikonomi
kwamurambinda
vanoziva ikonomics zvingamboti ndinobvumidzana navo asi nhamo yataita nenyaya yavari kutaura ndeyekuti vangandibatsira voti kana tichionesana ndinogona kutaura naivo vamutuli toisa kugovernment nyaya yechichimurisa vantu hatengei namaus dollars nokuti petro tinoitenga namaus dollars dambudziko ratinoita baba vanyekete kuzvamuri kubhuhwera ikoko vanhu vese vamunavo kubhuhwera havakwanisi kuwana maus dollars kuti vatenge nawo ndo patinoita dambudziko rokutanga maticha edu ese anosevera amunowana anofundisa muzvikoro zvedu zvokubhuhwera kwese kwamunogara uku havakwanisi futi kutambira mari ineyana maus dollar vanotambirana mabhondi saka tikangodaro chete kuti ndozvatava kuti yava us dollar yakusika tozotora mabhondi maus dollars munyika manga musisina tisingachimawani saka takazotsigira mabhondi pamwe chete negoridhi ratanga tichichera ndo dambudziko ndiyo dilema ndinoona kwamunotaura makanangana nako ende ndinobvumidzana nemwi but ndinoda kuti mutinzise kwandinobva nekwandiri kuenda kuti tikadaro chete mangwana hapana anokwanisa kukwira kombi hapana anokwanisa kukwira bhazi kubva pabhoera pamunotaura pamurambinga paya kuenda kubhichi navo kuuya hamusiki munenge musingachikwanisi nokuti munosenenge oda dhola ratinenge tisingawani ndo patine dambudziko
ratinazinotakutofamba nesoka because batinopita pegi pakuti ra3 dollars zvino hameno kuti ingaiwana sei zvakaoma kudai
ya ndinobvumidzana nemuvanyekete ndozvandataura kuti zvanati munoona maexchange rate atava kuitirana tega tega kumisha kwedu vamwe vanokutaura kuti kana pachifanisa vamwe vanotokuti dhora reamerica vorichi rakaenzana ne6 dollars yedu yatinoshandisa yebhondi vamwe voti yakaita ne5 vamwe voti yakaita ne3 vamwe ne4 ipapapa ndo panenge poda kuti ini hangu idzodzo economics kunyange ndichidziziva handizokwanisi kutaura basa risati riri pasi kwangu rinenge zvava kudawo vamutuli nuve ini basa rangu vanyekete nderokuti ndatsvaga petro nedhiziri here kuti zvigare munyika vamangundya navamutuli nuve vagotenga vatsvaga forex ndo pandinoguma dai nyika ikandinzivisa kuti mabasa anosiyana sezvakaita kana mitezo iri pamuviri kune bapiro nderokubhururuka naro
So kandiyo kufamba na ayo, inendiriwa minister wa energy wakutuaga energy yacho magesi inokutuaga petrol zivepo imomu kwa batara ziripo. Kana mosha ya kupatara
Nizo no minister, asu wana ya uka kutikana pambawa na wawata nizara. Imimu ya nedura mosi takumchite kwa musha. Mungwana mnufunga kutikana mwuri biodura akafuma atisi ndakabiru wa mbaka ndiyani.
Vanyekete tinotenda ipapo regaitende remberi nechirongwa pato thank you so much. Unyegetege ube kuluma lapo baba kuchera si penduge guwe indaba ye bond le iyahlupa uyabezwa baya kuluma abantu into elokuhlakanipha yini phakathi ukuthi ilizwe liqhubeke lisebenzisa i bond lanxa nje sokusobala ukuba na hayi galisebenza abantu gabalifuni
ibond abantu gabalifuni liqiniso lelo kodwa kathesi asikabi lama US dollar angenele ukuthi nxa singakhipha ibond lamuhla ukuthi akufela bond uzazi abantu belawo ama US dollar siyabe singenawo so kumele sidinge indlela yokuthi nxa uyuthi sizakhipha ibond siye le ndlela eyokuthi ingxenye inyanga ezintathu kumbe inyanga eziyisikhombisa kumbe eziyisithupha sizakhipha ibond uthi sidinga ama-US dollar. Asikhumbuleni ukuthi indaba le eyebond ayiqalanga lamhla njalo indaba yethu eyokuthi asila ama-US dollar ayiqalanga lamhla. Isizathu esokuthi kungani singela ama-US dollar yokuthi sithenga okuningi uwedlula esikuthengisayo. Yo yiso isizathu esenza ukuthi singabi lama-US dollars kathesi. We import more than we export. So aloba uba kugumbo lathi sonke sihlale phansi sibone ukuthi singenzani ukuthi sibooste ama-exports ethu ukuze sibe lama-US dollars amaningi. Okuyabe kwenele ukuthi sibe ngemali yethu esingathi yi-Zimbabwe dollar. Indaba lezi ezi-dollar, imali yangkhona siyabe singelayo ukuthi sibe layo i-US dollar engenela ukuthi abantu bonke bakwazi ukuthi bayisebenzise. So indaba ekhona yokuthi nxa kuyukuthi sifuna ukuthi sithi ibond asisalifuni kumele sibe le ndlela sibe ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga ezisithupha siyabe singelalo ibond sendisi-retire or something like that. We can't just wake up tomorrow singela bond bese sithi abantu bonke abasebenzisa ama-US dollars ngoba bayabekhona abalawo ama-US dollars nabane abangelawo ama-US dollars abaningi bethu siyabe singelawo ama-US dollars.
Aha, thank you there. Mr. Kuchera, it's 6 minutes before the top of the hour. That's before 9 o'clock as we wrap up our show. We have two callers. We'll take them quickly, then we'll go back to our guests.
Hello, caller Makadi.
Hello, Makadi.
Ai, what did you talk to our nanu yeze murukupi anzat?
I'm sorry, Gokwe.
Ah, nasi tatsikwa ne province. Kugokwe ugo?
Chokwadi.
Ai, what? No kuchinga mizene mufarota. Urai tinzwe muruku inzwe iri mugango?
Ya, nda inzita skuru. Chokutanga andi luda kukurumbiza minister uyo. Nukutaru kutawara haka sinini pisa. Parani wariku tarisina kushukika skuru. Nga yate kukwira kwe jisiri nefetu. Mbutu wangu utanga kwa minister uyo. Chirikuti neta ndichokuti. Petuwe, zaka siya na erema taipa rupinda muno. Utunuwa na ime first station ine mpresi ya ipa petuwe ime mpresi pa na ime station. Kuka ere uzino siya na pakuya kwa wana na mtu. Mishini ya chino tende kwa uti setuwe zaka siya.
Ndiwa mfunzo wenyu ehe.
Tumpa aso ipapo. Nya hai ilipo ndio kuti izo siise kuona kwa tele kuita. Kuti uchifamba ni mabazi kara ufamba ni makoti. tochiti mutaoni mamuri mamuri muharare muri nevani momo yanga pa 75 zvichitotatidza kuti makoga achakwira mabhazi achakwira zvichireva zvokuti zvichatika futi nokumasho kukuya kuti vanenge vakutotsa pakugoko vanenge kunhoka kuharare saka fuel yakawedzera votora masenzi ava kutaura mashomani matsinzi wayo ukaunganidza akawanda iti chechitatu ndechekuti mataxi ari kutekisiwa kuvanhu vari muzimbabwe muno matusenzi dziri kutaugwa dziyani zvakawandisa zvinhu zviri kubisa pamari pamunhu saka achikuti vanhu vachizoti zvinhu zvadhura zvokuti hatichazvikwanisa ndachikumbira kuti vandisire ipapo.
Ehe, minista Gumbo, mouya mongoti gaga, tinemo mtelele.
Kana kuti
hapakwanisiwe here kuti anenge ane mari yake kuti
anokupa anabotaura pamusoro pao kuti anenge arega kuti ndirege kuramba nichidzokorora. Ndeni zvimwe zvavari kutaura kuti maservice station anosiyana. Pane inonzi zera. Zera ndiyo inoisa kuti yandataura fluctuation yayo kusiyana ndati rating. Kana vari pagokwe kunovandiko kuprovinsi kwangu, kana vari pagokwe center, motika inobva namafuta kuHarare ichinda pagokwe center, inosvika nawo. Kana ichinda toti kuchitekete kunzvimbo yavanobva kwagokwe, kana kumusoro toenda kumberi kwegokwe center kumusoro uko, yokunorthi yai, anenge achifambisa mafuta avanenge achiana. Saka range inenge akapiwa pakutengesa ndeyekuti kana ikanzi petrol inoisa inonzi maximum yonzi inoperera pa141 cents a litre, zvotaura kuti unokwanisa kuitengesa pa139 kana kuitengesa pa140 kana pa138. Saka inenge iri range inenge yapiwa inenge iri maximum. Saka
ndozvinoita
musoro unowana discount mune dzimwe sitoro maira namatengero aunoita.
Thank you there. That's very clear. They even here in DC, if your prices in DC different. Are different, you go to Virginia, you go to Maryland. Sithathe umlaleli wethu okugcina uSpanda. Kunjani mtawini?
Hayi, ngiyaphila baba.
Yeah, uyizwile indaba, sithinta kuphi?
NgiseJombe.
Ejombe akona ina mafuta khona ngapho liyawathola.
Akula kasiwatholi.
Yeah, bakithi imchovi yakwela kusasa la mabhasi.
Ye kuyakhwela kodwa vele uhlupho esilalo ikuthi igovernment yethu ilamanga kakhulu. Uminister singahluphana laye lowu sasitshele lokhu lalokuyana, kodwa vele iproblem ukuthi amanga amanengi kugovernment angeke siyitruste ngoba singakhangela kathi esibona bathi ibhondi le-US i-1:1. Akunjalo, kumele bavume iqiniso. Nxa basitela amanga sokumele bavume iqiniso ukwenzela ukuthi lizwe lihambele phambili. Singakhangela kuningi lapho abaqamba khona amanga ku-ZBC kasiyilaleli kathesi ngenxa yokuthi baqamba amanga. Into eziningi bavele baqamba amanga. So lakathi sinabe sitshela ngefiyo lokuthi ikhona, siyakwazi ukuthi ngamanga kayikho.
Hayi, siyabonga Spanda ungena kuhlela.
All right,
thank you there. That's our last caller, and we are out of time. Mr. Aguchera, you have 30 seconds. Give us your last word.
No, I just want to say that I think it's important that the minister has talked to us, but it's a more broader issue that we need to talk to him about in terms of the economy, and also that his ministry controls the biggest cost drivers in terms of energy, be it fuel or electricity. So it's a very sensitive area, and it should be communicated to the public, understanding that sensitivity.
Thank you, the Honorable Minister. Strictly 30 seconds. Give us
less.
Your last word.
No, thank you very much. I'm really grateful to the time that you gave me to talk to the people. I will always be available, but I can only assure the nation that I don't lie. From where
you.
I am known, I always say the truth. Let the truth be known by Zimbabweans because it's theirs. And when I say there is fuel in the country, I state that there is fuel in the country, but you can only access it after, you know, getting the forex. And that is a fact. You can prove me wrong. I can give you the figures. I can go the fuel in Mabuka and Masasa. It is there, but you don't have the US dollar because the product.
Thank you very much, Honorable.
Exports and imports cannot balance.
Thank you very much
for the opportunity.
And as they say, chokwadi achipedzi ukama.
Aiwa, chokwadi vabva vati farisira zvakanaka chaizvo manzwapo minister vachitaura kuti ivo vanomira pachokwadi uye vari kuti fuel iriko, mafuta ariko kumasasa asi chisipo imari yekunze. Saka tinotenda zvakare vamasimba kuchera nevese vapinda muchirongwa. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Muve neweekend yakanaka.
And I'm Tungamili Nkoma. Let's make another day. Next week, Monday, on Live Talk. Good night, Zimbabwe.